A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 9th, 2019. And this is Live Talk. I am Keith Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the late former Zimbabwean leader, Robert Mugabe, who died last week.
To join in this discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can also reach us if you're looking for us on www.voazimbabwe.com. For Shona, please visit us on www.voashona.com. And for Ndebele, visit us at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about burial arrangements for the late former President Robert Mugabe.
A high-powered delegation, including Vice President Kembo Mohadi, senior state officials, and the late president's relatives are on their way to Singapore to collect Mugabe's body following his death last Friday. His body is expected to be repatriated into the country on Wednesday.
The government has lined up several activities for people to pay their last respects to the late former president, who was liked and equally disliked by some Zimbabweans during the time he led the country from 1980 to 2017, when he was ousted in a de facto military coup.
Indications are that his body will lie in state at Rufaro Stadium on Thursday and Friday, and also on Saturday at the National Sports Stadium. He will be laid to rest on Sunday. There is still uncertainty over the place of his burial, with some relatives reportedly demanding that he should be laid to rest in Zimba communal lands. The government wants him to be laid to rest at the National Shrine, the National Heroes Acre, in Harare.
The late former president was granted hero status by the ruling ZANU-PF party, revered by many as the liberator who freed his people from white minority rule. Mugabe was vilified by others for wrecking one of Africa's most promising economies and ruthlessly crushing his opponents.
So join in the conversation right now. Tell us what you think on this issue. You can also visit our Facebook pages. We are live streaming right now. Visit us on VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele, and join in the conversation.
If you wish to join the show right now, you can phone us at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. And apparently yesterday, Marvelous, there was a church place where it's a Roman Catholic church,
mm-hmm,
where they were actually, you know, paying their last respects to the former late president. So now it appears as if there are some people who still believe, you know, he was liked by people for coming to church, you know,
yes,
worshiping with him.
I actually believe he actually
all those kind of things
regularly attended church. Yes.
So here are some of the members of the church. You know, we've got some videos of them. Let's get the videos rolling.
When we would prefer to rest, let us pray to the Lord.
We may be faithfully united in mind and heart. We may not fail through Christ's will and will and believe. For God is all kind of love.
He
he still had his faith, even after the frustrations of what happened. You know, the way he was removed from power. Yes, he was a disappointed man. He was frustrated. He was angry. But at the same time, I think he was able to express his faith. I think that is the positive. And also, you remember, I'm the one who officiated the wedding of his daughter. So that marked the beginning of my relationship with that first family that was there.
But he did occasionally attend 10 o'clock mass, the service we've just had, yes, with his family. And he used to sit right in front. Yes, he liked to be where he could see it all, experience it all clearly. Yes. And I pray that God may have mercy on his soul. May he rest in peace.
He was a human being. He had his own weaknesses. But who are we to judge? What transpired when he breathed his last, we were not there. But we still say, if there's anything that he did wrong that offended us and God, may God forgive him.
We are saddened by his death because as we are fellow citizens of this country, and him being a Catholic, used to attend mass here, and being a leader, we thank God for the time that we had with him.
So those are some of the Catholics, you know, speaking about the late former president, Robert Mugabe. So siyabonte abantu bekhuluma ke kona bana ngibesithi hayi usehambile bakwazi ukuthi wakhulumani ngesikhathi seleso. So zulukandaba namhlanje sixoxa ngakhona ukuthi owayengumongameli isidumbu sakhe sikhanyukazani siyabiswa kwale Zimbabwe ngolwesithathu.
Aiwa kuneavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nasi tinokuchingamidzai pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Uyezve tinoti isusu tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kutaurwa nevazhinji pamusoro peupenyu hwakararamwa ihwo nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tiri kutarisa kuti urongwa hwekuradzikwa kwavo hwakamira sei pari zvino, uyezve tichange tiri kutaura nenyanzvi nevamwe vaivaziva mukurarama kwavo kuti vanoona sei kuti vari kubatwa sei pari zvino. Nhasi tiri kunzwa kuti hurumende yawanikwa iyo ichitumira nhumwa kuenda kuSingapore yanga ichisanganisira makurukota uyezve nevamwe vemhuri yavaMugabe kuti vanotora mutumbi wavaMugabe uri kutarisirwa kuti uchasvika munyika nemusi wechitatu. Asi regai tinzwe kubva kuna amai Monica Muchangwa vanotaura vakamirira hurumende vachitaura ivo pamusoro peurongwa wekuti zvichafamba sei uyezve kuti chii chichange chiri kuitika mumazuva anotevera.
Iye nhasi uno pane delegation yasimuka ichitungamirirwa na Vice President wedu Comrade Campbell Mohadi kuenda kuSingapore kuti inobatana nemhuri iriko kuti vagobatana pakudzoka kumusha nemutumbi wafomer president wedu, our revolutionary, our founding father. Takatarisira kuti vanodzoka munyika nechitatu kana vasvika munyika, nekuti munhu wese ari kubatikana zvikuru nekusiyiwa nemutungamiriri akarwira upenyu hwake hwese kurwira kusununguka kwemunhu mutema, kurwira kusununguka kwenyika yedu. Naizvozvo mutumbi wavo uchazoiswa muRufaro Stadium musi wechina nemusi wechishanu. Vanhu vese vekumaprovinces vanenge vachipuwa nguva yekuti vaone kutarisana nababa vakavarwira munyika medu. Musi weSaturday mutumbi wavo unenge wazoiswa kuNational Sports Stadium, uko kuchauya madiplomatic community, foreign dignitaries and vese maZimbabweans vese vanogona kuzouya kuti ikoko vanenge vachibvumirwa kuti vange vachiita kuti pay their last respects. Burial will be on Sunday, inenge yavepo Sunday musi wa15. Urongwa huzhinji tange tichizokupai nekuti pane komiti iri kugara pasi together nemunhu wese anokodzera kugara naye kutaura nekukoshera kwababa vedu. Saka urongwa ihwo ndechizodzoka kwamuri nawo.
Apo tiri kunzwa isku mazwi amai Monica Mutsvangwa vanova ivo gurukota rezvekufambiswa kwemashoko munyika vachitsanangura ivo hurongwa hwekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vakati siya nemusi wechishanu. Asi takaona ipapa apa pakupera kwevhiki nezuro pakabudawo imwe hama yavaMugabe mbuya vekwaZvimba vanga vari kutaurawo emashoko ekuti havasi kufara nemabatirwo akaitwa vaMugabe pavanga vari kurarama. Regai timbonzwa kuti vanga vari kuti chii hama yavaMugabe ava vachitaura ivo vari kwaZvimba.
Hamumbofa makamuwana, ndapedza zvangu. Tukoda ambu famaka muwa na sarupati. Kana. Kama tungi. Amu gabi. Tuwa nganza haru ni munu kutubatuka china kudaru kwa bata china.
Titi.
Mati. Aiyo. Haru kwa asimbo vandu kwa. Ini antimbo. Kana yosha ya wakare wakare wakare. Wanamnanga kwa akapinda hapa. Tilomu rafura. Ini kana kwenda kushitoki. I'm prepared. Tuko iwo vafanga si chokwadi chainge vaudza kuti maingei aha tirikurwadzwa tsitsi tirikurwadzika timbozvitya kana vadai vakarega mwana weida akafaika kwete kuputa mwana kuda kutoshiya kunze kwenyika tiripo aiyo aiyo vakatirwadzisa chaizvo vanenge sisu chaizvo kwagoshungu Takashita kwanga achichema patarwadzikana.
Aiwa apo tiri kunzwa kubva kune hama yavaMugabe vanga vari kutaura ivo kurwadzikana kwavari kuita vachipopota kuti vanga vasiri kufara kuti hama yavo yakashaikira kunze kwenyika. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutaura ipo pano, uyezve kana paine vari kudawo kupa mazwi avo pindai muchirongwa, nyorai nhamba dzenyu ipo pana patigowanikwa tichikufonerai. Pamunee muchinyora nhamba, moonazve kuti manyora nhamba makaisa macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kukufonerai, Gibbs.
Yes, ya wana kuti mavila sikula mtu wa sobe ngini. Kuna pake ku Facebook page, yes, ndevele ni bakuluma. Aba Facebook kuluma. Mwenye wapo, umetlu zita Mox uti linjani. Msa wazwe ni Laptis lalele tube. Sekuoli, kunjani kuna ngapo, ye, uti spiganele zonofobia kuna ngale kule South Africa. So, ngizwa kutoke, we've got our first guest, and that is Mr. Philip Kaule. He's a former Cholocho senator. Welcome to the program, Mr. Kaule.
My brother Gibbs.
Yeah, thank you for joining us
tonight.
Thank
you very much.
Thank you, sir. So, akusitshele baba Kaule ukuthi limelele kanganani ukuthi isidumbu sika Moyi sibilethoke leZimbabwe. Njalo liza kwenzani? Ukuthi liza kuya Harare liyabelisiya.
Amalungiselelo akhona Gibbs. Lanxa nje ikakhulu kuphuma nje konke uminister weinformation uyethulile nje uhlelo. Namhlanje ekhuluma lama journalist ele press conference ekhuluma ngokuthi umsebenzi okwakatheso kusokwenziwe iqula elithunyelwe umongameli elikhokhelwa babu Mohadi elithunyelwe khona ngale eSingapore ukuthi liye thatha imizimba ka the former president ubaba Mugabe akubuye ekhaya. Kodwa okuningi kusenziwa kusalungiselelwa yiyo la amacembu abuthi ahlanganiswe ngumongameli agoqela abemuli yakomgabe labebandla elibusayo lezanu PF lezisebenzi leziphathamandla zikahulumende ezikhona emsebenzini lo umsebenzi laba kwemuli yakomarufu imuli zonke ezikababa lomama zihlangene khonapho lazo zikhona kumacembu nalawo ngokunjalo ukuliqembu lele lilo liqoqayo elihlanganisayo. Amalungiselelo sibili ahamba kuhle kakhulu. Akuswelakali khonoko Gibbs ukuthi abantu bayakhuluma lokhu, bayakhuluma lokhu. Lebulenjini bafaka lokhu nalokhu, bafaka izinto ezingayishizo. Hayi, kodwa okukathesi uhulumende ubambile. Sisiya phambili. Lanxa nje izinto lezi zisenzakala nendlela nale ezenzakala ngayo ukuthi kulabanye abasuka bebe nemibono etshiyeneyo kodwa asikizwa ukuthi kulohlupho sibona ngani nje okwakathesa izinto zisahamba kuhle njengendlela esiyikhangeleleyo ukuthi kusiyafika isidumbu siyabuya umsebenzi osuyenziwe lapha nezinduna zesigaba khona ngale kozimba sezihlalile zayenza lokho kodwa abantu baloku bekhuluma nje izinto ezingayisizo kodwa ke okukhona ukuthi umsebenzi uyaqhubeka sibili.
Hayi, siyabonga kakhulu ke baba Gawulezi, cela ubambe khona becingweni. So what Mr. Gawulezi is saying is that everything is going according to their plans.
Mm-hmm.
So he says, you know, some people have gone to Singapore to collect the body,
mm-hmm.
and that they are expected to go to Harare, you know, for the time when they are supposed to lay mm-hmm. their last respects to the late former president.
That's on Wednesday?
Yeah.
Okay. Tiri kunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu pari zvino, amai Margaret Dongo, vari panhare regai, tiende kwavari tinzwe. Hello, amai Dongo.
Makadi yenyu nesine vateerezi.
Aiwa, tiri wadi. Motipo pfungwa dzenyu nezva tiri kuona zviri kuitika pari zvino.
Hungu ndanzwa kuti muchakabvu chitunha chake chichauya musi wechitatu. Ndanzwa pane zvizvisinzi chozoenda kurufaro. Zvabva kurufaro wozoenda kuNational Sports Stadium kuti vaonekane nevanhu. Wozoigwa musi wesondo. Ndomanzwira akaita izvozvi pa mitemiro yenyu manerana. Ndofunga atisati tanyatso tatonzwa kubva kuhurumende. Asi munongoziya zvinhu zviri kutaurwa zvakasiyana. Vamwe vari kuti iye Muchakabvu akati anoda kuigwa kumba kwake kwazvimba. Saka hatisi kuziva kuti vachavigwa finally kwazvimba here kana kuti vachavigwa kuNational Heroes Acre.
Munoona
sei Heroes Acre inenge yakati omei because vakadaro vanenge vakanganisira Muchakabvu because he was a principled man. Iye Muchakabvu akati iye munhu anenge apandukira musangano haende pashrine iye. Munhu anenge aita zvisiri mugwara remusangano haende pashrine. Muchakabvu paakaburiswa mumasimba ake, paakatorerwa masimba ake achibviswa pachigaro, akabva ati ini zvezvano handichada, ini ndaakutosapota hangu kana opposition. Pamaelections ndo zvaakataura izvozvo. Naizvozvo unoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvisina kunyatsova kutsarukana, nekuti kana muchida kuita history munofanirwa kuteedzera mugwara zvinhu zvamunenge mapolisi zvamunenge maisa pasi. Zvinoziva kuti mutungamiriri wenyika Comrade Emmerson Mnangagwa vakatakura mutoro wakaoma wokuti kana ivo zuva ranhasi hurukuro dziri kutaurwa panika vanhu vakaita sesu vakanga vari varwiwe sungu, tiri kubvunzawo kuti ndabanini akakanganisa zvaakakanganisa. Asi ane zvakanaka zvaakaita, ane zvakanaka zvaakaita. Ndiyo umwe vakavanga vachitungamirira bato reZANU PF, ivo vamugabi vari Secretary General. Asi vakanzi vakatengesa, vatengesa kudaro vakanzi havakwanisi kuenda pashrine. Saka handioni zvichinyatsoumba nhoroondo yehondo nenhoroondo yeZimbabwe kana vachiti akanga akatungamira ZANU ari kwechecheche ari kwachakoko mukedzi. Haana kunzi apuwa ruremekedzo rweru akapuwawo vanhu vavaakashanda navo vakanga vari pasi naye, pasi pake pamusana pekuti akakanganisa. Ko mutungamiri akazenge akanganisawo zvaakuteketudzwa here? Nekuti mutungamiri hungu tinobvuma kuti vakaita basa, hapana anoramba. Asi tiri kuti kana maisa mutemo, maisa hwaro, teererai hwaro hwamaisa kuitira kuti vadiki isu tizozivawo kuti zveshuwa vanhu ava vari principled.
Aiwa, batai ni makadaro amaidongo. Gibbs, murikunzwa, you're hearing there from Maidongo, who's actually bringing in another dimension to this whole saga, as the body of the late former president Robert Mugabe is expected to come into the country, but Nobody really has a clear idea of will he be buried at the Heroes Acre or at his home state. So she's bringing in another, you know, different dynamic, saying that, okay, we saw there were people like Ndabaninge Stole, who also passed on. He was not in ZANU PF and he was not given that honor of being laid to rest at the Heroes Acre. And Mugabe himself actually put up that rule that if you're out of the party, you cannot
and
be buried.
And he was out of the party.
That's the story. So we wait and see.
So maybe Mrs. Tongo, just one question. I'll ask this in English. It seems as if you are fighting with the late former president for a long, long time in terms of elections and all those kind of human rights issues and so forth. In less than a minute, can you describe how you feel today following his passing?
Let me say, when a person is dead, he is dead, and everything dies at the same time. I don't have any grudges over that, but the thing is, I just want people to be principled. When they see a certain policy, they must follow it up. And then that's my position, and I'm a principled cadre.
Thank you very much, Dr. Geslo Baba. It's going to be marvelous.
I want to know what name Terry will work on. Hello, caller. Hello, Makadi Enyu.
No, para Makadi Enyu.
I watched what the truck tower and we as a truck tower and a Mimurkupi.
Muruka or a bright on the only Joshua that is in Rukia town in Rukabiri.
Taurites.
I have a young man, I'm going to go up and throw a Sakura. I will ask you as I will ask you as Kanaka is the Taka owner of the. Takakurao vana pini tika zakanaka, zakati singeteja, zakuti mukrai mukayo mzungabwe. Aina kufanana ne muno mtu wa Afrika matiri ya sikino gara, disingo nisakuti ya mubulitu wa banga, nyuma na wese kuru cha hiyo. Kaka hizo, vita lati ngoti kibayone zakanaka, zakati tira wese kuru, muna ano cha cha, sikino tira giri ya wese, zakingo tingo daro cha hizo, zingo uke hiyo.
Aiwa mashoko makubwa. Tinokutenda ichaizvo. Ko panyaya iyi yekuti voradzikwa kupi? Munoona sei?
Panyaya yekuti voradzikwa kupi? Kachiva nechedu kana mufa achinga ataura ati kuti ndokwandinoda kuradzikwa. Ndinoona sekuti kazhinji vakuru vainguva kuti zvinenge zvataura mufi. Zvavanenge vachitevedzera kuti asiva hako nemaererano nevakuru vanonga vachiona kuti Zaka fanda sisi pa lasi pa kufunga ni njia ni kapa. Kapa na wewe tuanza katika rasi asimende iko na kutika nje kasa ora mofundo na kutika zaka na kapa kutika hivyo.
Ai watu nchi nda muvi nezu wa raka naka.
Maite ba sana.
Yes, lo baba ge ukaunda iko mwenla pa kutoa sana ukaunda ngi mbale uti nzio mpola itu kwa kuba maposa ukakuba uti minangela ndaba lokuti umkabe ulaselo ngapi. Kaya la selo lapa ala selo kona kumbe kangeni. Angu nagile lukonke loku. Mwaba ubaba loo wasu na omanga lisa ayo. Then kuzobuya nkosina timluli uti. Lumuntu kangwacho eiroz. Eka lapo ulele abanyi baki kona. Yes, tateke ubaba kaunda. Baba kaunda kunja.
Yibu baba ni rangi linga andina.
Zia pila kulu. So ge, natutaba lapa kaunda skuluma ge kono ku uti istumbu. Sika mui. Sikanga lukuti siletwe. Ezimbabwe ngoda sithathu bese kusenzwa kunengi lokuthi eRufaro Stadium ngoda sihlanu kuzobuya ke kusiya phambili kusiya khonale so wena ungathi ngakhona ngo
hayi mina ngithi kana sele hero kana sele heroes ngani ngoba ziba bayiyakhayo bamele bathengise ukuqhakathela kwayo bayamangalisa ikakhulukazi bona abantu abaphezulu abalisikhundla sisenze bafundileyo nxa sebethe batshona bathi bafuna ukuyincwasa ebazalini babo so manje sokungani kuthiwa khona kutho ukuthi abantu abangadilise yiba kumele belahlela kuma-heroes lawo nxa ngabe xa i-heroes yinto eqakathekileyo yibo bamele bathengise ukuqakatheka kwayo so kuyamangalisa nxa sebethe bathula kumbe sebebona ukuthi isikhathi sesihambile sesihambisa sebhotini
So,
hayi khona ngale indawo yakhe ngifanele nje njengafuthi yena njengayo omkhulu sibili yaye nje ngayi hambe hayi yiye ngikhulu sibili hayi khona ngapha.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Khawunda, sibonge kakhulu ungathi nokusasa baba.
Hayi ngiyabonga baba.
Yeah, so according to Khawunda he should be laid at the Heroes Acre. He says you know it's strange that some of these people say they want to be laid to rest in their places of origin,
mm-hmm.
instead of the National Heroes Acre, they built it. So you must go there.
Very good, you know, interpretation right there.
Tunaku
kwa service wa pa live feed yedu pa regional pa Facebook page yedu ye VOA Shona, Christians ya show, you know, I'm watching you from Jamestown in Johannesburg, Cuthbert Maposa, and it's really popa mepo, tunaku taura wo, please, tifone rei, I watch out, tifone rei, blessing, kamuserero, and I'm watching you from Cape Town Park, ku Johannesburg, Sylvester Matunga Gapara, and in indiriku, niri refugee, nekuda kwa mamu Gabe. He looted the economy ye Zimbabwe. Do maoni rabo. Brian Malon Kaskwanza ziyangu irukutaura yanza. Hey, marvelous mtlanganya huye family. Magadi kwa murikoko. Top 10 yedu Shamiso chino tzimba arusindifo nere hii vavaisa number zabo. Top 10 wedu Jason Banda atisha kare ndifo nere hindu vavaisa phone number yabo. Top 10 yedu Ruben Mazamba ni anza I'm watching you from the UK. Toa ya kwa muri Maidongo. Tichimbo tarisa nurondo ye upenyu wakararama na vamugabi pane zvamungati mimi vacharangarirwa nazvo here pari zvino zvakanaka uye zvende papi pamungati mimi vakanyanya kuzokanganisa pavangashurwe nevamwe
atindi kunyepa vamugabi vakashanda vamugabi vakasimudza nyika inini vakashanda zvekuti munhu mutema akawanikwa achibudirira kune vanga vachitambira havo ruzivo rwavo munoziva kuti nyika dzese dzinoyemura dzidzo yakabuda muZimbabwe vakavaka zvipatara vakavaka majeri zvakare vakavaka mazvikoro vakavaka mauniversities akawanda saka vane vanhu vakawanda vakadzidza iye zvinokutaura kuno the whole world nyika dzese dzinokurudzira dzinopa mukurumbira kuZimbabwe munyaya dzidzo zvichibva kuna vamugabe vamugabe vanga vari munhu uya aiteerera kubva kuma1980 kusvika kuma1990s vaiteerera zvido zvevanhu vachiita zvido zvevanhu asi pakazonga papaya inini chandinoona ndechii ende vanhu tinoona zvakasiyana ini semunhu akakudzwawo akadzidziswa naSali Mugabe hapana chinhu chakasimba fanika munhu wemudzimai munhu wemudzimai mungangomushora zvenyu but pachirungu tinoti ndiwo mafirst advisors kudai mai Sali Mugabe vanga vari vapenyu kutaura kunokuva Mugabe ingadai vakaretire in time kuti varambe vakachengetedza legacy yavo varambe vakachengetedza integrity yavo varambe vakachengetedza mukurumbira wavo asi pavakazoenderana vaenderera mberi vapinda muno humwe hurongwa nemumwe neumwe upenyu upenyu hwavo wese hwakabva hwachinja zvinhu zvese zvabva zvachinjawo munyika zvichichinjira vanhu vakawanda naizvozvo ndoizvozvo zvinongorwadza asi chinorwadza chikuru ndechekuti mashandire avakaita anoyemurwa nevanhu vakawanda ndinoziziva kuti kune mawall veterans achiri kunyunyuta nanhasi asi mawall veterans haatani kuregerera naizvozvo but asi mune zvimwe zvese vakaseenza zvakanaka kokupedzisira uku ndodayira kuti zvakaita zvazviri pamusana pekuti vanga vakura uyezve pavakazopindawo kuroorawo zvinhu zvikamasamba achibva asiyana neutungamiriri hwanga hwakavatenderedza ndo hwakaparadza huonini huombarume hwamugabe
aiwa
vanhu vaya vakaita kuti vamugabe vadzikisirwe saka naizvozvo ndiri kuti ehe ndine urombo nekuti iye zvine zvakashata zvese zvakuonekwa kuna vamugabe asimugabe anga asingatonge ega avai tonga aine makurukota ake zvanga aine makurukota ake aipuwa advice nemakurukota ake iye ozomira pamberi otaura asi akaita munhu akasungirirwa dara dara racho raakasungirirwa iye rakazoremera iye kwokugumisira naizvozvo ndiri kuti inini chanetsa ndechekuti ndiye aisungirwa dara otaura zvinhu zvaanoziva kuti ramangwana haziye kuti rinenge rakamira sei.
Aiwa, tinokutendai, bata yenyu makadaro mai dongo, tine mumwe ari panhare atimbovatora ndisandau ya kwauri Gibbs. Hello caller.
Hello makadii.
Aiwa, tiri wadi, tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Oge, muri kutaura na Gizmo ari ku Blawai.
Taurai tinzwo kwakadii ku Blawai?
Aiwa, ku Blawayo kwakafanana nekunzvimbo dzese dzemuZimbabwe, nhamondo yakapoteredza Zimbabwe.
Aiwa, taurai tinzwe mafungiro enyu.
Ini nangu chekutanga ndinogwadziwa zvikuru nekutisiya kwaita president, former president Robert Gabriel Mugabe. Comrade Robert Gabriel Mugabe munhu akasevenza zvandingati zvakanaka chaizvo, ndinowirirana nemutaura achangobva kutaura. Although vazhinji tingazopomerawo kuti matambudziko enyika akatipoteredza nhasi akakonzegwa nawo, hongu tingadaro yedu, asi iri mumuono wangu nekuda kwokuti Comrade Robert Gabriel vakanga vasiri kutonga vari vega, vaiva nevamwe vakanga vakavapoteredza vakanga vachitonga navo, zviri pachena kuti vamwe vakanga vakavapoteredza ava andivo vakanga vatokonzeresa zvimwe zvinhu zvatiri kusangana nazvo nhasi. Wai ndichidaro because mukatarisa vachibva Comrade Mugabe azvaiva nani zvaizvo mukatarisa upenyu hwemuZimbabwe. Iko zvinezvi ndikakudaidzai kuti imi muri kure muri kuAmerica muita zvekuhwa mahwira hwira, asi kana mukatenderera mukanzwa nesu tiri muno muZimbabwe mukafamba vana muZimbabwe vari kutambudzika, vari kuvara about 3 hours vachilaina pamabhazi vachidini kubvana 3 a.m. munhu anenge amuka obva oenda pabhazi na 4 a.m. ozvichaisa kubva pabhazi na half 9 p.m. ozoendeswa kumba na 10 zvaitiwa nehurumende yavapo nhasi akanga akatenderedza Comrade Robert Gabriel Mugabe. Kureva kuti iyi hurumende iyi yavapo nhasi kati vatiridzirika kati vamwe vakashandidzana navo ndo vakanga vakaipa, ivo havo munhu akanga akanaka chaizvo, vakatisiya nyika yakanaka tichitinga mazai edhola tichiguta chingwa tichidya tichiguta. Ndinoti hangu mundarao iyo akaita zvinhu zvakanaka chaizvo, although tingavapomerawo futi hatingazoti 100% perfect, kune zvimwewo zvavaikonewa apo neapo, asi murume uyu munhu akasimudzira zvinhu zvakawandisa chaizvo muZimbabwe. Akasimudzira dzidzo, vazhinji vedu takadzidza chaizvo, vakaita kuti nyika yedu ive iretewe pari nani muAfrica nemuworld in terms of education. Kubeno mudhara yakaramba aripo zvimwe tingadai tiri nani. Because
asika mukoma kwamuri ikoko kuBlawai vazhinji vanochema panyaya yeguku rahundi, zviri kutambirwa sei kushayikwa kwavamugabe ikoko kuBlawai?
Ndanga ndiri ndine inhangu ndiri mushona ndanga ndichitaura nemandevele munguva yapera iyo. Infact vangotidenha vamwe vakatidenha vakati nguva yechishona yakapfuura because munhu akanga ari mushona adini ashaya Robert Gabriel Mugabe. Zvikari neumwe anga ari padhuze, no munangagwa wani mushona, zvikanzi munangagwa asisiri chunhu, Mugabe ndio ari right. Because munguva yekukura hwindi vanopa emphasis yavo kuti munhu akanga akakonzeresa, munhu akanga ari top leader ndivo president vatinavo nhasi. Vanoti vamugabe vakanga vakanaka vaiva munhu ari right. Nindinovaso kuti vanhu vari kuBlawai vanotoyemura zvikuru sei upenyu hwavamugabe. Vanoti kana kune mazita akanaka chaizvo mumatungamiriri mutungamiriri watinawo wezi anopeswa kuti we government yeZimbabwe, vanoti ndera Comrade Robert Gabriel, rekuti Gabriel vanoti inglozi vanere kuti tamuko
mukoma. Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka kuBlawai ikoko, tinotenda chaizvo.
Aiwa, tokumbirawo murambe muchitifonera chaizvo, tinenge tida kutaura kazhinji. Ndonzi Give Mochokera.
All right, aiwa, tinokutendai. Thank you so much. Gibbs, you're hearing there. I think this young man in Bulawayo is a strong supporter of the late President Mugabe. He says even his name, Gabriel, signifies the name of an angel from above.
Mm-hmm.
So he's saying, I asked him that, how is the community there in Bulawayo receiving the news? So he said,
mm-hmm.
People have, you know, different opinions, but he thinks some of the opinions coming from the people there is favorable.
Baba Kaule, Baba Kaule, umzulu baba osanda ukukhuluma la. Ube wabamba udaba lokuground. Udaba lokuground lolu kanye ngazana abantu abaningi. Uyabala la ama WhatsApp messages, uyabala konke sibili abanye bathi nga kuya ngabo ngawo baba lo ulahlelwe gangeni adliwe zinyoni. So ke kube sokusiba lo baba lo osanda ukukhuluma bathi ukuthi Gabriel lokhu ngani kuthiwa ingilosi. So ke akusahambelani konapho. Nxa ungakufaka wena sibili esintwini. Ubeke sibili kube sobala ungakubeka uthi
nginyananzelele ukuthi abantu baphatheke kubi ngobaphatheka kubi ngodaba lwe-ground njengoba sisitsho nje kodwa ke okuqakathekileyo esimele sikukhangeleni njalo ukuthi abantu benjalo balembono etshiyeneyo ikakhulu abaphatheke kubi ngendaba yeku-ground yibo abantu basemathembeleleni abangale emashonaland hayi abazange bekubone lokhu abakubonanga njalo izinto eziningi bezisenzakala futhi kakhulu khona ngale emashonaland ngesikhathi kusenzakala ububi ngapha emathebelelende emashonaland into zonke zazihamba ngawo-ke bonabo abantu abanjalo bayashiyana ngembono okuthi hhayi lapha kwaphambaniseka indaba lani ekukurawundi kodwa ngibona ngani bese sihambile ibanga elide kakhulu kodwa le ndaba kade kudinga kwele ukuthi ngasikhathi sansana ubaba upresident former president omkari kazange enike abantu ithuba lokuthi bakhulume ngayo indaba yeku-ground ilungisiswe njengakhona okusho kwenziwe ngumongameli omutsha upresident uMnangagwa uthi yena hhayi asikhulumisaneni ngayo naba izinduna zaphuma lazegcekeni zathi ukuthi hhayi indlela okumele kulungisiswe ngalo daba lolo yilono lalo lalo lanxa ishiye indaba endala ngoba kambe indaba le isindala kakhulu kodwa yikwenti iloku iseli yasala ingaphethwanga kuhle yikho iloku isiba indaba eloku ivuka abantu beloku besiba lolaka bethi hhayi abulahlelwe egameni ngabe unjani izinto ezinjengazenezo so ke yinto izinto ezidinga ukuthi abantu njengoba siye siyafunda khonapha ebantwini kwabakukhulumayo ngoba into esemoyeni yabantu ube kathi uhulumende umele akukhangele khonokho abese siba le ndlela yokulungisa ukuthi kungabuyi kuphinde kube kuloku kuhlupha kukhulunywa ngakho kokuphela kusiya phambili.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke Baba Kaule. All what he's saying is that the ground issue is still a hot issue.
Mm-hmm.
And the late former president left without resolving that kind of an issue.
Mm-hmm.
He says he should have actually resolved it in one way or the other. You know, but I still remember at one stage Mr. Mugabe said it was a moment of madness.
Mm-hmm.
But he didn't go beyond that.
That's
so
true.
He says he should have taken to himself to resolve it before maybe he died.
Mm-hmm.
So Masmanda, lapha ecingweni wathi sike sizwe. Masmanda, kunjani ecingweni?
Hayi, ngiyaphila. Linjani ba?
Siyaphila kakhulu. Mama, ungathini ke ngokudlula kwaye ngumongameli uRobert Mugabe sizokuthiwa ke isidumbu sakhe sikhangelele ukuthi siyabuya eZimbabwe ngolwesithathu.
Yes.
Ubona njani kokho?
Yes. Mina ngithi uMugabe kahambe emzini wakhe ayegcinwa khona. Lokho uthi kuthi uyashiwa eHiroshi yayikhona. Usemuhle yini njengoba wamkhipha kabuhlungu soyana emxotha njengenja nxa esesile abesesithi kabuye eHiroshi plus futhi lo baba uGabula lo into ayikhuluma yimbi ubaba lo uyasiconula kakhulu uyasiconula siba ayikhona mbijani ngoba enjena igukrawundi le yena unabazali bakhe abafayo ngegukrawundi njalo uMgabe wayengayedwa ayesebenza lawo bebulala abantu bakhona bayaziwa.
So ke wena ubona ngazali pho ke ngakhonokho angazange akulungisa uMgabe kuzalungiswa mbani manje
anti waye labanye bakhe bakhona phela wakhokhela so
so luyalungiseka udaba lolu loba sehambile
liyalungiseka noma esehambile bona laba bayesebenza labo ababeyiba abalukhokhelayo bengabuyela emuva ngokuthi uMgabe seluphele ngokuthi uMgabe sesile abalulungise bakhona bona ngabo
Hayi siyakuzwa sibili uyayichaya phosela ukugcina mama.
Mina ngitsho njalo ngithi hayi ngokwegugura unde lokho kukhulunywa ngugabule esesithi umgabi akhohlwa phindi yena lowo wayenguye wayehamba le gugura unde yanje eyayibulala abantu mina ngangisendaweni yenkayi ngizazela yonke into eyenzakalayo nginje ngilesinyalo esokuthaka igugura unde yona leyo so ugabule angayenzi njalo uzazisolisa ngabantu kakhulu abantu besindebele sakuthi ubaba lokazama ukuhlonipha
uteni kanti
hayi osengani usekucombacomba usengani sefuqela umgali sengani sefuqela umgali ngokuba usefile kade bekeleleni isikhathi sonke esinjengoba umgali kade saphila abantu lababesithila umgali bona laba bakhona yibo abatongayo ababenzibo abalungisa udaba lolo abavela balezi
hayi siyakuzwa masipanda sibonge kakhulu sibili ungathina kusasa mama
hayi lami ngiyabonga kakhulu ibadile ngithabile kakhulu
hayi siyabonga kakhulu ke papa hayi mama kuquma ke ucingo ulaleleke emsakazweni ugawula uza kungena khonapha papa gawula akumphendule ngamafitshane baba
nokumphendula hayi ngiyabonga mama umbono wakho naloyo ongayisiwo mina ngithe ngicela uzwisise kahle ngithe umgabi indaba yekukurawundi wayemele ayiphethe esaphila yiko abantu bekhuluma kubi ngaye bekhuluma ngendaba yekukurawundi wena usukhetha ukuthi ikukurawundi usuyinika omunye umuntu ukuthi ngikamnanga kwakumekabani mina kangikho khonapho ungamfaki khonapho mina ngithi umgabi nguye wayebusa ngesikhathi abantu bebulawa umgabi nguye wayebusa umgabi nguye wayengupresident nguye wayengu-prime minister ngaleso sikhathi nxa usuthatha omunye umuntu wayengemuva usumnika umlando uyakhetha mina ngikhethi ngithi umngabe nguye owayemele esaphila abe nguye omayo ethi hayi indaba leyi singayiphetha njani kukhulumiswane nabantu njengakhonokho sokusenziwa ngumnankagwa kathesi yikho kwakumele kwenzakale muva le ngoba kwakufa abantu ukuthi abantu bakithi bafa ngiyakuzwisisa khonokho yikho ngisithi mina indaba leyi ngabe yalungisiswa loko ukuthi angikuzwisisi awusikho lokho okukhulumayo
hayi siyakuzwa kakhulu ke baba gawule sicela ubambe khonapho ungayikhatshana so what the last caller was saying is that you know she didn't understand what Mr. Gawule was saying she thought that Mr. Gawule was pushing all the issues to Mr. Mugabe and she was saying you know what this issue of Gukurawundi there are some people that she knows who participated in it who are ruling right now so she says it's easy to resolve it if those people actually want to do that.
Okay.
So she's adamant on that, and Mr. Kaole is saying that yes, they can still tackle they're doing it. So hopefully they'll do it. So talking is slow, Baba. Come on, Kunamanje. What thing is with the slow one? Kunjani Freud?
Yeah. Two Kunjani.
Nyapila, Baba. Kunjani.
Nyapila. I'm feeling kumangla ngetendisa.
Yeah. Agucho, Baba. Uti inda wakam kabi wana jan.
Ah, mina tuve umkabe mina. Ngokwami ngiyabona abantu kumbe bayakhala kumbe benzani for mina kwelami isayidi vele kabuchayi lutho ngoba lo baba lo kunjenje laba sesibizwa ngamagama amanye amagama angekho mnandi ngendaba zakhe yena umgabe lo so ngiyayizwa lale ndaba yokuthi kumele angcwatshelwe ngaphi akahambe wayengcwatshelwa khona i-Heroes Acre noma azange abe yi-hero angcwatshelwe khona ngale ngoba uye vele wayechithe le ndawo so akahambe wayengcwatshelwa khona umgabe kahle kahle angazi ukuthi mhlawumbe uthe esifa wavuma izono zakhe kumbe kanjani asazi kodwa lwani ubaba into wayenzayo elizweni lakithi yabona uma kuthiwa umuntu uyakhethele loba unkulunkulu engamkhethelela kutshuthi ngezinye indlela ayi ifeyi yabe ingekho lwani ubaba uhlukumeza abantu kakhulu so mina kimvele kakungihluphi ukuthi ufile kumbe unjani vele akulanto nje engayikhuluma ngalwani ubaba ngithi mhlawumbe ikhona into wasenzela yona esingasala simbonga ngayo nje esingathi uyihero kakahamba ayingcotshelwa khona i-Heroes Acre ngoba yavele yadalwa uye kahamba ayingcotshelwa khona kodwa asehero lwani umuntu azange abe yihero vele asoze abe yihero futhi angazi ukuthi la ma kubhalwa i-history yakhe kuzobhalwa ngani lwani umuntu bazomkhumbula besithini abantu bazomkhumbula nje ngohluku olwenze isizwe sasezimbabwe siyahlupheka manje kunguwe lwani umdala loya so akulanto dube okuningi ngakukhuluma nje into engishoyo ukuthi
aba decide ukuba ngcwaba kuphi wethu ungcwatshele kuphi noma ungcwatshele noma ngathi bamngcwabele khona le Singapore kuyafana akula msebenzi nalomuntu ukuthi ethele bemletha ngapha eZimbabwe akula into ayenze eZimbabwe wamuse nje ilizwe lalomuntu
hayi ke siyakuzwa Vivian uthe sibonga umbani baba
uNdlovu uNdlovu
yes sibonga kakhulu Ndlovu ungatshela kusasa baba
ngiyabonga Dube
yes so that is Mr. Vivian Ndlovu he's very angry he says you know Mr. Mugabe committed too many atrocities,
mm-hmm.
whether he's buried in Singapore or wherever, that is not his business. Mm. He says, well, they can bury him at the National Heroes Acre. To him, it doesn't mean a thing.
The opinion is so divided, it's amazing, but I have the caller on the line. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, Tuktawara Nanuye Jemurkupi.
Kutaura na wabanda wariku South Africa pa Midrand hapo.
Taura iti nzwe wabanda. Kwa kama mira sii ku Midrand nasa?
Aywa, kujene kwa kanyararu wako.
Ehe, tipe ufungwa zenyu, ne iri mudariroi?
Nye iri mudariroi, inyaya ya ntuno wana se isinganyanyo kuneta, sakanyanyisisa. Vanu, tinga tunga, nema tungira atinenge tichifunga na awe kuti wakanaga kana watu wakaipa. Asi chokwadi chese chinenge chiri kuna Mwari. Inini semaonera angu wa Mugabe vakaita basa guru munyika yeZimbabwe. Rinoti mwana wese paari iko zvinezvi muZimbabwe paari anoremekedzwa nedzidzo. Kana asendi yake yechirungu chaanotaura ka aninga akaperera grade 7 ka. Mukatarira kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa idziya vanoti matric yacho hatomiridzane negrade 7 yekuZimbabwe. Zvichibva muhurongwa hwavakanga vainavo panguva idzodzodzo ndaivimba kuti vamugabe vakanga vasingateerere mamwe maadvisor vavo nevanhu vakanga vakavapoteresa vavaibatsirana mukutonga navaiva neziva nechizivo chavanga vakaendera kuhondo chekuti akaenda kuhondo kuti tisunungure rudzi rwemunhu wemutema awane kugadzikana zvakanaka asinawo manje payakazoshatira manje vakazotanga kuona no mari dzinenge dzaakudiwa idzi vari ndiwo vakanga vakavatenderedzavo mukatarira iye zvinezvi zvisimave vamugadi pavakabviswa pachigaro zvina zvina kuchinja zvavakanga vaiita iyo strategy yavakanga vaida vachida kutanisha zita ravo Mugabe kuti rishati kana richinga rashata ka ivo vozoita sekunge vakanaka zvinotavepoka hakuna chachinja ende dai ndanga ndiri inini chitonda changu chaitaura kuti aiwa handifaniri kuenda kapa heroes apa nekuti mabvisira avakaita kava haasiriwo mabvisira akanaka munyika dzatinogara uku kune manduna kana kuti madzishe nemasabhuku havabviswe nenzira dzavakaita vamugabe hadzisi nzira dzinofadza kunyange Mwari kana ani zake inzira inogumbuka saka mukada kutarira iye zvinezvi pari zvino hakuna chati chachinja muZimbabwe zviri kungooma nokungooma asi vandiri kushamisika nevari zhinji vari kutaura kuti vamugabe vane zvavakange vakatadza nezvavaiita asi kufa kwavaiita chachinja muZimbabwe chii chatakuti vamugabe pavakabva iko zvinezvika mari yakuwanika mvura yamo magetsi amo zviri kutooma wese newese mateachers vane zuva vari kuramba vachingombochema havasi kuenda kuzvikoro vana havachawane dzidzo yavaiwana kare kana kuti yatakawana isu kare panguva yamugabe maticha vaenda here pasaiki
aiwa mashoko makuru ivo
vaisenza kumagovernment sector vaitonetsa kuti madokta vari kuenda pasaiki asi zvakazotanga manje ivava vanhu vacho ivava vakavatenderedza vari kutonga iye zvinezvi vati mhara ngatimboisawo mari mudzomwe dzedu tarai homwe dzedu dzakabuoka idzi vaakuvapa nzira dzekuti nyika isavakiche vakangana kuti ivo vari kuzvara vana vana vachada kuzoita mapurezidendi saka iye zvinezvi tomboti mwana wa kana waminista kana wani angadewo heri kuenda paupurezidendi kuti achinotonga nyika iyi nemamiriro azaita hazviite because akasvika ipapo ari kuisa mari muhomwe ndochidzidzo chavapo chakadzidziswa saka chiri chidzidzo chakaipa saka kuti vachipidigura kubva pakuba manje paipai kana pakuita zvinhu zvezvakaipa zvizvi havagoni chavanogona kungorova vanhu mustreet uvauraya uvatorera zvinhu zvavo mangwana mari yachinja yatorwa zvaenda back mari dzatsakatika dziri mari dzevanhu zvino izvozvo zvazvifadze Mwari asi dai vanga vari vamwe vatadza futi zvakare kuenda kuvaratidzika heroes nekuti mabvisira vakaita haafadzi vamwe vanorora zvavo kwazvimba kumusha kwavoko
zvinenge
zviri zvinhu zvine maropa fadzo.
Aiwa, tinotenda. Regai titorowo vamwe vari panhare. Tiri kunzwa kuti pana mukoma Donald vakamirira vada kupinda pachirongwa. Halo mukoma Donald.
Halo ndidi mavhirasi mazera sika.
Aiwa, taswera ingoti gagaga itaura itinzwi.
Ina ndiona hangu tinonyanya kunetsa tete apa nokuti ndo vakataura ndouyu kai ndizvangofani kunyora uyu. Saka imukada kupikisa neuyu yemunhu kuti hati ngombe dzangu ipai nhingima kuzopa uyu asi zvonetsa ndozvinozonetsa mangwana. Modire kuforsa munhu kuti aende paheroes iwo vasingadi pindapo munodi chichi hazvizopi nyika matambudziko mangwana here. Nokuti rangarira vaushimeni mabhena kana mucharangarira zvakaitika pana vaushimeni mabhena. I remember very well kuti munina wavo vainzi vanicolas vakazenge vava kuti asikunetsiwanitswa nenyaya yekunzi yoda kuforsa munhu kuti aende pani paasingadi. Munodirei kudero kuti kana munhu asinga akanyora uyu yavo kuti havadi kuenda pairo zika munodirei kuvaforsa kuti vaende pairo zika.
Aiwa, tinotenda mukoma Donald mambo. Maregai tiende kuna amai Margaret Dongo timbonzwa. Amai Margaret Dongo muri panhare. Tinoona vamugabe vakafira kuSingapore. Izvi zvinorevei? Titaona mamuchinyora apa kuti vakavaka zvipatara nezvimwe zvakadaro. Zvii zvaitarisirwa dai zvinhu zvakanaka munyika semaonero enyu panyaya iyo yekuti vamugabe taakuzovaona vaakubva kuSingapore vari chitunha?
Zvanga zvichitaridza kuti zvipatara zviri munomuzvo hazvikwanisi kuvarapa, saka zvipatara zvekunze ndo zvaikwanisa kuvarapa. Isi tinozviziya tese kuti mamiriro akaita zvipatara zvino zviri munomu haana kuzvina kumira mushe. Hakuna mishonga, hakuna zvakawanda zvinodiwa kuti zviwandudze murwere. Saka naizvozvo vakaenda kunotsvaga rubatsiro rwekuti vaone kukurapwa zviri nani. Zvazvinoreva ndezvekuti zviri kutotaridza kuti zveshuwa munomu zvipatara zvedu hazvichakwanisa kuti zvikwanise kuti zvinyatsorapa kusiripuka kurapa vanhu. Pamusana tiri kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa, mashoko makukutu Gibbs.
So Mr. Dongo, I think you are hearing the sentiments of some of the people who are actually phoning here. There's one gentleman who said he doesn't care even if the late former president was buried in Singapore or wherever. And he says it's because of the way he actually handled people in Zimbabwe. He's talking about human rights, issues and all those other issues. And even the economy. He says people are all over the world because of the late former president. To add on to that, he talked about Kukuraundi issues. He says unresolved and still people are talking about it. Can, in a nutshell, can you respond to what people are saying?
Yeah, and then I think the best person to punish him, Mugabe, is at all he realized what he did is God. Because no human being, a living person, can give the right punishment for what you are trying to talk about. God actually, he has the final decision for him. That's all I can say. God has the final decision for him.
I see. I was a kulu. It's terrible because I'm not sure can you stay on the line. We've got Lale Laposo Chama Mhlophe. Baba Mhlophe, kunjani?
Eh baba, kunjani?
Ngiyaphila kakhulu. Wena ungathi uphosela koko lapho.
Nami ngathi I'm very disappointed. Ngalento engiyibonayo eyenzakalayo isikakhulu ebantwini bakuthi abahlala kwamanye amazwe. I've seen quite a lot of disturbing messages, actually, if I may put it that way. People celebrating. I know we have different opinions and different conflicting ideas about how we can narrate the legacy of Mugabe. But for somebody who has had to leave Zimbabwe because of economic hardships and all the misrule under his leadership, to then turn around and give praises and say he was good, we should separate the good from the bad. Mina, it doesn't matter whether he did good or what. If you do good and tomorrow you turn around and you do bad, then I will have to judge you on that. Because, for example, some of us were born after independence. So we never saw what he did for us. And besides that fact, he never literally owned us anything. So we can't really turn around and see and praise his legacy. We only know his legacy when he was refusing to step out of power, when he was brutalizing people. I remember at some point going to school. It was during the election time. I was in primary. And we had to go through military vehicles that were parading all over the town. It was scary. It was almost like the place is at war. And these are the legacy that we know. Mugabe refusing to step down from power. And I think there's one guy who made a commentary yesterday, one businessman who's based here in South Africa, Mtuma. Mtuma, I think it's Mtuma. He said he was a he said he was a prisoner unto himself. And I think that's a very, very good analysis, because the guy, in as much as he was stubborn and didn't want to go, he had a deep seated fear inside him of not wanting to leave, because he was scared of what would happened to him, because he knew that he had wronged a lot of people. A lot of people were paying for his blood, so he was a prisoner unto himself. And as a matter of fact, instead of being angry for what he did, me personally, I actually feel sorry for him, because he lived a miserable life. He was scared of even going out in the public, in the open. You could see how he was driving with his motorcade in the city, always surrounded by security. He was a prisoner unto himself. So it's a shame that we have people who celebrate such leaders in Africa, and you find that these are the people that are letting us down. As long as we continue to have people with such mentality, who only have a limited kind of thinking to say, okay, he was anti-white, so what?
Thank you.
It doesn't. Yes. I mean, this pan-Africanism and anti-imperialism rhetoric, it doesn't put food on the table, you see. And now you can see he died far away in a foreign country. Why couldn't he spend so much money he was spending overseas to resuscitate the healthcare system?
Thank you for it.
Yes, these kids were here, and they were living in one of the most expensive places here in South Africa. They were seen going out in expensive clubs, planting.
I can put it. Yes, Siyabonga. So kolo mnyo so kolo ngere kume. Siyabonga kula isi kuzile baba. Ngakona kwa tu ucho sibili. Inkosi busi isi kona hapo lapo kona. Upepe lengo zini ye violence kona hapo. Siyabonga mshope. Yeah, what is that? Abanye wasekhuluma nje. Ngibonga kakhulu uMr. Mhlophe. I think you heard what he was saying. And maybe we can turn to Mr. Kaule for his last word. Just a minute, Baba Kaule. Phosela kolokugcina sibili ngamafutshane.
Yeah, hayi bayizwakala abantu balembono etshiyeneyo, ikakhulu abanye bakhona abantu eningi bayakhunona ngesihlakalo sensakade sikhuluma ngaso sekuground. Kodwa kwakathi mina besithi njengabantu beZimbabwe sikhangelile sabona, kodwa ikhona phela linye imisebenzi eminye emihle esiyibonileyo kubaba, ikakhulu abanye bakhuluma ngokuthi imfundo, abantu bafundile, abantu beZimbabwe bafundile, baphethe imisebenzi eminye ethize. Ye, ilizwe okunye kwasuka kuba liphutha nje ikokona kufana ukuthi wathi sengasayenelisi umongameli sesitshile waselokhu ebambelele abanye abantu bemonela enjalo kuyiko kwasukaokwasukakonakade kushiwo umagredong ukuthi kwasuka kwasokusenza imisebenzi yakhona lana eminye emihle iqinise ingasabonakali kuyo abantu bekhonona ngaleyo
endlelakuqakathekile
kakhulu ukuthi omunye lo munye nxa esenikwe ithuba lokuthi kaphathe abuse abe lesikhathi lapho azatshiya khona abantu ngeloku bemthakazelela.
Yeah, 10 seconds, Mrs. Dongo, just your last word.
My last word is that may he so rest in eternal peace. There's a lesson learned by many leaders from opposition and from the ruling party, specifically the current government. that if you do bad things, people don't forget.
If you do good things, people don't forget as well.
Thank you very much. Sorry.
Yeah, thank you so much. Sorry, we're out of time. And we have to leave it there. We thank our guest this evening, former Toronto Senator Philip Kaule and former parliamentarian Margaret Dongo. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
This is Marvelous Mplanganya Huye. I'd like to thank you all the way live streaming with us. Let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngatikurukurei from Washington. Bye-bye.